Imwe nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vanoti zvibvumirano zvakaitwa izvinoratidza kuti mapato anopikisa anoda kushanda pamwe chete asi vazhangazha vanoti chakakosha muzvibvumirano kuzoona kuti mapato aya achakukwidza sei musarudzo dzegore rinouya
asi chikuru chiripo ndechekuti vanofanira kutsanangurawo kuti kubatana kwavo ndekuti vatsvage kundava Mugabe pahupresidensi chete here kana kuti vari kutarisira kuti varoda kukwidza vakabatana kubva kuhupresidensi kusvika kumamp kusvika kumakanzura kusvika kumasenate nokuti sarudzo dzacho dzinobatanidza zvinzvimbo zvese izvozvezvo vakasakwanisa kubatanidzana panyaya dzekuti vanokwikwidza sei uye kuti makandidheti avo vanenge akamira sei handivaone vachikwanisa kuzobudirira muchinangwa chavo chokuti vanyise ZANUPF muna 2018
mashoko avazhangazha atsigirwawo nemumwe muongorori wezvematongerwo enyika vablessing vavha avo vanoti kubatana uku kucharamba kuriko here panozotanga kutaurwa nyaya yezvigaro musarudzo dza2018
Danho ratorwa nemapato anopikisa ravatsvangirai rava mujuru ramai mujuru uye neraprofesa Washman Nxuwe ndinoona asi danho rakanaka kuti vave vanoenda kusarudzo vakabatana chatisingadi kuzoonzwa kana taakusvika kusarudzo kuzopokana pokana kana tozonzwa kuti vanhu vatadza kuwirira nekuti pane nyaya dzekuzowirirana panyaya dzezvigaro nyaya dzemaparliamentary seats nyaya dzemacouncils nemawards kuti vamwe vanenge vakuda zvakawanda avo vachiti isu tisine vanhu vakawanda asi vakakwanisa kumaintaina that unity kusvika nguva yemaelections ndinoona riri danho rakanaka chaizvo
vachitsanangura pamusoro pedanho rakatorwa nemutungamiriri wavo munyori mukuru mumdct vadouglas monzora vati zvibvumirano zvavakaita izvi zvinovapa hwaro hwekuita nhaurirano nemamwe mapato anopikisa kuti vazeye mashandiro avachada kuita pamwe chete
chinhu chinonzi memorandum of understanding igwaro rinopa chibvumirano chemapolitical parties chekuti taakuzoshanda tose asi hachitaure mashandiro azvichaitwa kubvumirana chete kuti taakuzoshanda tese saka memorandum of understanding iyi inotanga nekutaura zvokuti chii chakaipa muzimbabwe zvakakosha sei kuti mapato abatane yotaura iyo kuti chakakosha kuti mapato abatane kuda kuwandudza mavhoti achatorwa napresidential candidate uye zvekuwirirana kuti chawana presidential candidate mumwe chete asi yovha yaenda kuzotaura zvakare kuti pachasarudzwa vanhu vaviri vaviri kubva mupolitical party imwe chete vachabva kuNPP vachabva kuMDC vachange vachiita nhaurirano yekuti coalition iyi kana kuti alliance iyi ichafambiswa sei somuenzaniso kuti maMP tichamasarudza sei
vamonzora vatsananguravo kuti mukushanda kwavachaita semapato anopikisa mapato ose acharamba achishandisa mazita avo asi vachiita chirwirangwe kuti vabvise bato rezanupf pakutungamirira hurumende
asi chakakosha chiri mumou ndechekuti bato rimwe narimwe richange rakazvimiririra hatisi kuzodhizorovha zvakaita zapu nezano kuti zapu nezano zvakabatana kufoma zano isusu NPP icharamba iripo neutungamiri hwayo MDCT icharamba iripo neutungamiri hwayo asi patinenge taakuenda kusarudzo zviri kwatiri kuti tichaisa presidential candidate umwe chete watinotsigira tese tichaisa maMP ekuti kana tichinge taisa MP angava weNPP vanhu vese veMDC vanonovhotera munhu iyeyi kana zvimwe chetezvo kana taisa MP weMDC mapato ari kushanda neMDC anovhotera MP iyeyi
dzimwe nyanzvi dzinoti panogona kunetsa mangwana mamwe mapato achiti anoda kuti zvinzvimbo zvigoveranwe zvakaenzana zvisinei kuti anenge aine vanhu vashoma ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.